Inindi ni marvelous mshanganya huye ndishiti hei no misoroye na uzeduza nasi muvuro nyamavuvu 28-2017. Zimbabwe yoita msangano wakakosha we World Health Organization unovurwa ne mutungamiri wenyika va Robert Mugabe asi vana mukoti munyika vanoronga kurama mabasa. Bato rePDP roshora hurumende nekutadza kuvandudza bumbiro remutemo. Mashoko ari kubuda kubva kuReserve Bank of Zimbabwe anoratidza kuti hurumende iri kuramba ichikwereta mari yakawanda kubva kumabhanga zvichanetsa kuti nyaya yacho igadziriswe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya mashoko emutungamiri wenyika ekushora kunetsana kuri mubato reZANU-PF uye huori hwemapurisa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvobatwa nemafashamu emvura kuTexas. Tichakupai zvakabuda mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League neZuro nemugovera. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nasi tiri kutarisa nyaya yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekushora huori huri kuitwa nemapurisa mumigwagwa uye nyaya yehurumende yekuda kurambidza mabhazi kufamba usiku. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pa shortwave. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu reVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.